Zuva reUnity Day izuva ringade richikosha munyika yedu yeZimbabwe. Ndozuva retingade tichiti sokutaurwa kwazvinoita, Unity inoreva kubatana. Tingade tichipemberera kuti tiri nyika ine umwe, iri pamwe chete, yakabatana. Asi zvatakusangana nazvo muZimbabwe yamazuva ano zvaakutaridza izvo kuti Zimbabwe inyika iri parumananzombe, hatina kubatana, inyika ine udzvanyiriri, inyika ine vanhu vakawanda vari kutambura, zvokuti kana hurumende yacho iri kutonga, vanozvitiwo muchirungu ruling party yeZANUPF, chinongova chimai batai mwana, vari kubatana pahuro, vari kutatsurana nenyaya dzefactionalism, zvokuti uchaziva kuti zvatakasiya taudzwa nababa Joshua Mutwamukongomo kuti ivai vana vanobatana, vana vanoshandira Zimbabwe, hapana achaterera. Zvino Unity Day yacho yashata.
Asi imi sebato makambobvira makacherechedza here zuva reUnity Day iri?
Isu sebato zuva reUnity Day tinonyanyoriona sezuva reZANUPF. Saka kuricherechedza zvedu ubodo, hatiri cherechedzi kubva kwokutanga. Nekuti mukanatsoona maitirwo arakaitwa, pakava nokuti Unity Day izuva rakabatana ZAPU neZANU. Asi tinoziva kuti ZANU haina kubatana neZAPU. ZAPU yakatoita kumetwa. Apo pakanga paitwa gokura hundi, saka toona baba Ngomo Segamba kuru safadza Zimbabwe vakangoonawo zvavo kuti hakupingadi vana vangu vangapera nokungobvumawo zvavo kuti vaite Unity Accord. Asi tichiona kuti Unity chaiyo chaiyo haina kumbobvera yavaitika pakati peZAPU neZANU. Saka isu sebato reNPC tanga tisina chikonzero zvachose chokucherechedza zuva reUnity Day.
Zvii zvamungakurudzira kuti kubatana uko kunge kuchiitwa kwamuri kutaura?
Isu zvatinokurudzira jonga ndezvekuti ngatitangei nehurumende iripo yeZANUPF. Nokuti ukaona mabasa avanoita udzvanyiriro wokuti kana isu vemaopposition tikada kuita kana musangano kana kuunganidza vanhu vanoshushikana. Tinonzi Unity zvinoreva kuti kubatana, zvorevazve kuti vanhu vave nefreedom yokuita zvavanoda, kunyanyanyanya kana zvavanoda zvacho zviri pamutemo, zviri pamurau. Zvino hurumende iyi yeZANU haitodi kuti paitwe anything